manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 16 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonyora tsamba kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachishora kuda kuurayiwa kwevaive mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Vari kufanotungamira chimwe chikwara chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe vavo vodzoserwazve kuJerry. Tichakupai zvizere panyaya iyi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vodoma mutevedzeri wavo pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vazulu, tsamba yanyorwa nevamunangagwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vanyora tsamba kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachishora kupfurwa nekuda kuurayiwa kwevaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump mukupera kwesvondo. VaTrump vari kukwikwidzana zvakare navaBiden musarudzo yemutungamiri wenyika vakapfurwa panzeve kuPennsylvania nemusi wesvondo vachitsvaga rutsigiro. Munhu akaedza kuvauraya akabva aurayiwa nematikitivha eFBI. Vamunangagwa vashora kuurayiwa kwemumwe munhu pachiitiko ichi vakati vanoshuvira kuti vaTrump nevamwe vaviri vakakuvara vapore nekukurumidza. Asi vamwe vanopikisa vanoti vari kushamisika nemashoko avamunangagwa ekutaura zviri kuitika kuAmerica asi mapurisa ezrp asiri kuferefeta nyaya dzekuda kupfurwa kwemumwe wevaikwikwidzana naye musarudzo gore rapera vaNelson Chamisa kwaMutare. Mapurisa ave nemakore maviri achiti ari kuferefeta nhengo yezanu PF vaAbdon Mashaya Nyika avakati vachamisa nemhuri yavo vanofanira kuurayiwa. Vamwe vanopikisa vakaurayirwa hama dzavo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF vasori nemauto vanoti havana kutumirwa mashoko enyaradzo navamunangagwa. Munguva yesarudzo vamunangagwa vaiti havo vanoda runyararo asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nhengo yeNational Democratic Working Group Dr. Uraya Izembe.
Vazulu, tsamba yanyorwa nevamunangagwa kuna vaBiden chinhu chinokatyamadza zvikurusa uye haina maturo.
Nechikonzero chei Dr. Zembe?
Nemhosva yekuti ivo vamunangagwa vanogara nehurumende yavo ichiita zvakaitwa nomunhu akapfuura vaDonald Trump kuAmerica uko pakutsvaga rutsigiro rwezvamatongerwo enyika.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Munyika munomu tinotova nenhau yokuti gore rapera 2023 Advocate Nelson Chamisa vakaposhwa napaburi retsono nembumburu vachipfurwa mumotokari yavo namapurisa ehurumende yeZimbabwe. Hatina kumbodzwa vamunangagwa vachiti buf. Takaonazve kundondorodzwa kwakaitwa kana Mboneni Ncube chaiye kukwekwe akapfurwa zvakare pari pamusangano wekutsvaga zvamatongerwo enyika. Hatina kumbodzwa vamunangagwa vachiita chema kana kuti kukumbira ruregerero kumhuri dzake nevanhu vakapondwa. Uyezve tinoona zvekuti maitiro okuponda anouya nezvira dzakasiyana siyana.
Munorere apa Dr. Zem.
Iko zvino mukaona kuti zvakaitwa Job Scala gore rapera iro museri achigariswa muchitokisi kubviswa kumakwikwe zvematenge gwenyika. Hatina kumbonzwa vamunangagwa vachiti zvizvinhu izvi zvakashata uye zvinhu izvi zvandiri kuita hazvisizvo. Nazvino vari kungozviita vamunangagwa mukaona zviri kuitwa vaJameson Timba iko zvino navamwe avo makumi manomwe navapfumbamwe. Vakavharirwa muchitokisi vasina kana mhosva imwe yavaita. Tinoona zvekuti utsinye hwakangofanana nembumburu dzakapfuura vaDonald Trump nedzakapfuura mumwe akazofana vamwe vaviri vari pamhendereko dzorufu muchipatara izvo.
Asi pane chakashata here kuti vamunangagwa vataurewo mafungiro avo panyaya yemhirizhonga yemuAmerica?
Tichitaura mururimi rwedu toti misodzi yegarwe kuti kuzveko kuti vamunangagwa vamiri akuita utsinye kurudzi rwavo munyo munyika munomu. Hakuna chimwe chavangataura chakadaro chokuti tingazvitora kuti vari kutaura zvinhu nomazvo. Zvakashata kuurayana pane zvematongo gwenyika. Asi munhu ari kuzvitaura vamunangagwa ndiwo muiti wazvo. Kwamakore makumi mana namana iko zvino kuri kungofiwa kana chiita zvematongo gwenyika muZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisara Democratic Party vari nhengo yeNational Democratic Working Group Dr. Uraya Izembe vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Dare ra magistrate muHarare nhasi ranyima mukana wekubvisa mari yechibatiso nhengo dzezanu PF vaMike Chimombe navaMoses Mpofu kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekuita uori pamari inosvika mamiriyoni manomwe emadhora kana kuti US 7 million dollars kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera varombo mbudzi kana kuti presidential god scheme. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare amai mari wana zvokufa vanyima vaviri ava mukana wekuti vatongwe vachibva kumba nekuda kwezvikonzero zvine chama zvinosanganisira kuti vanogona kutiza munyika nyaya yavo isati yatongwa. Rimwe remagweta avo vaAshley Mukia vanoti dare ratiwo nyaya yavari kupomerwa ihuru.
Zvikonzero zvapuwa nedare ndezvekuti varume ava vakasangana nemhosva yakaipisisa zvimwe ndezvekuti vakapuwa zvinoti bail pachirungu. Vanhu munyika vangazoita mhirizhonga.
Mutongi ativo vaviri ava vainge vasiri munyika apo vaitsvagwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vakamboita musangano nevatori venhau zvekuti kana vakabudiswa muusungwa vanogona kuita misangano yakadai nekukonzera kusagadzikana munyika. Asi vamugiya vati havabvumirani nemutongo wedare uye vachaupikisa kudare pamusoro reHigh Court.
Tinorespekta yedu tinozvikudza zvaitwa nedare nekuti dare asi hatibvumirani nazvo kuti tingati varume ava vakapuwa bail vanotiza. Saka naizvozvo tichangokwidzawo tichiinda kune mamwe makoti makuru kudarika dare rineka.
Vachadzoka zvakare kudare iri musi wa7 Nyamabvuvhu apo nyaya yavo ichatanga kutongwa. VaChimombe navaMpofu vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekutenga mbudzi shoma ndokutyorera muhomwe mari yakawanda yavakapiwa nehurumende. Vaviri ava vanonzi nevachuchusi vakati vainge vaine mbudzi zviuru makumi matatu nezviviri nemazana mashanu 32,500 asi ivo vainge vaine zviuru zvitatu nemazana manomwe negumi nenhatu chete 3,713. Munemo nyaya dare repamusoro reHigh Court razivisa kuti richatura mutongo waro musi wechina svondo rino usati wadarika pachikumbiro chava Jameson Timba nevamwe vavo makumi manomwe nevatanhatu vebato reCCC chekuti vatongwe vachibva kumba mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate. Dare ramagistrate rakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso richiti kana vakaburitswa vaizokonzeresa kusagadzikana munyika. Mutongi Justice Munamato Mutevedzi mushure mekunzwa kubva kuna vatimba nevamwe vavo nevachuchusi vehurumende vari kupikisa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba vati vanoda nguva. Rimwe remagweta avo vaagents Gumbo vanotsanangura zvataurwa nedare.
Dare razopa muono wekuti rinoda rimwe zuva kuti dare rigadze gadzire mutongo waro saka tinotarisira kuti musi wechina sekutaura kwaita nedare kuti panosvika musi wechina pachange pava ne minduro kuchikumbiro chatange taisa kudare saka musi weThursday latest ndo patotarisira kuti chapiwa zvakazara nedare maererano nechikumbiro chedu
vaendera mberi vachiti vanotarisira kuti vatimba nevamwe vavo vachapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vatimba vakasungwa kumba kwavo nevamwe vavo kuAvondale musi wa16 Chikumi apo vaipembererera zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child vakapomerwa mhosva yekuita musangano zvisina mvumo pamwe nekuda kukonzera kusagadzikana munyika asi vari kuramba mhosva iyi mune imwewo nyaya yekumatare vatongi vedare pamusoro Justice Benjamin Chikore naJustice Peace Raikwenda vazivisa kuti nyaya yavaJob Scholar iyo vari kupikisa mutongo wavakapiwa nedare repasi wekunyora manyepo nekukonzeresa mhirizhonga zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yeTriple C More Blessing Ali Kichitungwiza muna 2022 ichatanga kunzikwa nemusi wemuvhuro vaScholar vakabatwa nemhosva vakatongerwa kugara mujeri kwemakore maviri kana kuti vabhadhare faindi yemadhora $500 ekuAmerica vakabhadhara faindi asi vari kupikisa mutongo uyu pamwe nechirango chavakapiwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
United Nations Development Program kana kuti UNDP inoti vechidiki vane mabhizimusi achiri kukura vari kushaya mikana yekutengesera zvavanogadzira kune dzimwe nyika dzemuAfrica zvisinei nemikana yakavhurwa newirirano yeAfrican Continental Free Trade Area. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere ari muHarare.
Mugore ra2019 nyika dzose dzemuAfrica kunze kweEritrea dzakawirirana kutengeserana zviwanikwa zvadzo zviri nyore pasina mitero yakawandisa chibvumirano chinozivikanwa nekunzi African Continental Free Trade Area kana kuti AFCFTA. Asi ongororo yakaitwa neUnited Nations Development Program munyika inoti kunyange madzimai nevechidiki vakakosha munyaya dzezveupfumi munyika vanosangana nematambudziko makukutu mukutengesera kunze kwenyika. UNDP inoti pamabhizimisi madiki neari pakati nepakati emunyika anotungamirwa nemadzimai nevechidiki chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% chete ndivo vanokwanisa kutengesa zvigadzirwa zvavo muAfrica. Mike Murozvi ane bhizimusi rekutengesa shangu muHarare ndemumwe wevanoti haisi nyore kutengesera kunze kwenyika.
Chinonetsa ndechekuti hazvizi pachena kuti vanoda kutengesera zvinhu zvacho kunze kwenyika vanofanira kuita sei. Dzimwe nguva tinenge tinazvo zvinokwikwidza kunze uko asi nekuti hatina ruzivo rwakadzama tinodarikwa nemukana. Zvakanaka kuti pave nedzidziso yakadzama pamusoro pekutengesera kunze kwenyika.
Mumwe zvekare wechidiki ane bhizimusi rekubika zvekudya zvemuZimbabwe Mazvita Makonese anoti ane chishuwo chekushambadzawo kudya kwemuno kune dzimwe nyika kubudikidza nekuchitengesa kuAfrica yese asi mitemo yemuno ndiyo inomutadzisa.
Taura chokwadi, handioni vemabhizimusi akaita sedu achikwanisa kupinda kune dzimwe nyika nekuti zvinodiwa zvacho zvakawandisa. Dai paine zvinogona kuitwa kuti zvitirerukire kuyambutsa mabhizimusi edu kune dzimwe nyika.
Asi mukuru webazi rehurumende rinoona nezvekutengeserana nedzimwe nyika Resim Trade vaAlan Majuru vanoti zvizhinji zvavari kuita kuedza kubatsira mabhizimusi emuno anoda kutengesera zviwanikwa zvavo kunze kwenyika.
Right now as we speak we are working on a program that is meant to empower women led enterprises.
Kutaura kuno tine chirongwa chemadzimai chatinoda kuparura. Isu tiripo kudzidzisa makambani emuno kuti vave neruzivo rwekuti vanozvifambisa sei kana vave kuda kutengesera zvinhu zvavo kunze kwenyika. Tichivabatsira kubva pekutanga kusvika pekupedzisira.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mukanzuro yehurumende inoona nezvenyaya dzevechidiki yeZimbabwe Youth Council vasungano chisina vanoti kune vese vechidiki vanoda kubatsirwa kuti mabhizimusi avo ayambuke miganhu yenyika vakasununguka kutaura navo kuti vavabatsire.
Tiri kubetsera vechidiki nekuti takaona kuti vazhinji vavo havana kuregister mabhizinesi avo saka tine chirongwa chinonzi Business Formalization for Youth. Tinoda kuti vawane mikana yakawanda muAfrica yese vagone kutengeserana kutanga nemusadak region tichienda komesa tichienda kuAfrican Union.
Mutungamiri wesangano rinobatsira vechidiki vari mumabhizimusi reJunior Chambers International Zimbabwe Muzvare Nomalanga Chipare anoti kushayikwa kwezivo ndiko kwatadzisa mabhizimusi evechidiki kuti apinde mune dzimwe nyika.
Many lack the necessary skills and resources to navigate regional trade. Vakawanda vechidiki vanogona kunge vasingatozvizivi kuti zvinofamba sei kuti vashandise mukana weAfCFTA. Naizvozvo vanodawo kuwaniswa ruzivo urwu. Asi kunyange vakapiwa ruzivo, vanodawo kubatsirwa nemari dzingadai dzichidiwa kuti zvishuwo zvavo zvizadzikiswe. Isu sesangano revechidiki tinozvipirawo mukubatsira vechidiki kuti zvavo zviite.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vechidiki vane shuwiro yekutengesera kune dzimwe nyika vanofanira kusunga dzisimbe.
Zvigadzirwa zvedu hazvisi kukwanisa kukombita zvakanaka nezvigadzirwa zvekune dzimwe nyika. Isipai takatarisa nyaya yemutengo chaiyo. Cost of production in Zimbabwe iri pamusoro zvakanyanyisa. Tinofanira kugadzirisa doing business environment yedu. Zvinoita kuti tikwanise kuita enhance competitiveness yemabhizinesi edu. Of course kusanganisira micro, small to medium enterprises.
Kochi chiri kupa kuti Zimbabwe isarire shure segotsi. UNDP inoti zvinokonzerwa nekushaya ruzivo panyaya dzekutengesa zvinhu, kushaya mari yekuzvishambadza uye kusamira zvakanaka kwoupfumi hwenyika. United Nations iri kukurudzira kuti madzimai nevechidiki vasimudzirwe kuti vakwanise kuwana chouviri pachibvumirano cheAfCFTA ichi, ichitiwo pane mukana wakakura wekuti Zimbabwe ikohwe pakuru. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika kuRwanda zviri kuratidza kuti paverengwa mavhoti anodarika zvikamu makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 79%, mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame vakunda nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 99%. Vakagame vaikwikwidzana nevanhu vaviri chete sezvo vamwe vanopikisa vaionekwa sevane rutsigiro rwakati wandei vakarambidzwa kukwikwidza. Hapana ari kuziva kuti Mohammed Deif, mumwe mukuru wechikwata cheHamas, akafa here kana kuti kwete svondo rapera pakabhombwa nzvimbo yaaifungirwa kuti ainge akawanda muGaza. Izvi zviri kuuya apo Egypt, Qatar neAmerica dziri kuedza kuti chikwata cheHamas nemauto eIsrael vaite chibvumirano chekupedza hondo. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaJake Sullivan vanoti vakaita musangano nevakuru vemauto muIsrael nezvekudzivirirwa kwenyika iyi uye panyaya yechibvumirano cherunyararo. Sangano rekuBritain rinokweretesa mari kumabhanga nemakambani munyika dzichiri kusimukira reBritish International Investment nezuro rakapa chikwerete chemari inosvika mamiriyoni 10 emadhora ekuAmerica kubhanga remunyika reNMB Bank Zimbabwe, iyo yakanangana nevarimi vezvirimwa zvinotengeswa kunze pamwe nevanorima vachishandisa nzira dzisingakanganisi mamiriro ekunze. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemari iyi zvinotarisirwa kubatsira varimi vanotengesa kunze, kuchiti zvimwe zvikamu makumi matatu kubva muzana zvichienda kuvarimi vanoshandisa nzira dzisingakanganisi mamiriro ekunze kuburikidza nekuvawanisa zvikwanisiro zvakaita semoto wezuva nezvimwe. Vanoongorora zveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain muzvare chenai mweyo mutambasere vanoti mamiriyoni 10 emadhora imari yakawanda chaizvo yekuti varimi vanogona kubatsirikana panguva ino apo nyika iri kubuda mudambudziko reEl Nino.
Zvinoda kuti varimi vasumudzirwe pakuti vanenge vakukwanisa kutenga zvimwe zvakaita semafertilizer, kugadzirisa nyaya dzeirrigation, kugadzirisa nyaya dzekuti zvirimwa zvavo zvibudirire kunyange weather isiri kunyanyoita zvakanaka. So tinenge tichitarisira kuti $10 million iyo inofanira kunge ichizokwanisa kubatsira kunyanya vechidiki, kunyanya madzimai vanenge vasingarimi kunyanya zvekutengesa but also zvekuti vanorarama vanokwanisa kudya.
Asi muzvare mutambasere vanodzoka vachiti nerimwe divi vanotya zvikuru kuti mari iyi ichamedzwa neuori hwavanoti hwatekeshera munyika.
Zuva nezuva tinenge tichinzwa kuti nyika iri kurasikirwa nemari mamiriyoni akawanda chaizvo emaUS dollar anenge achirasika muZimbabwe nenyaya yeumori. So chekutanga tinenge tichida kutarisira kuti tichange tichiita sei kuti mari iyi isarasika sekurasika kurikuita dzine mari nenyaya yeumori.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeUnderhill Corporate Solution Dr. Eddie Mahembe avari kuCape Town muSouth Africa vanotiwo kubatana kwesangano reBritain nebhanga remunyika reNMB chirongwa chakakoshesesa panyaya mbiri.
Chokutanga ndechekuti agriculture kauri zvokurima zvakakosha paeconomy yeZimbabwe zvakanyanyisa nokuti ndokunobva ma raw materials akawanda even emanufacturing uyezve pafood security. Number 2 zvinobatsira zveno kuti kana tichitarisa agriculture tinoona kuti vanhu vazhinji vanoshanda muZimbabwe vanoshanda kuagriculture ikoko kana kuti vanoshanda kuagribusiness. Saka zvinoona kuti kusimba kweagriculture kusimba kweeconomy yeZimbabwe. Asi dei kuri vanyasa kusimbisa nyaya yeproductivity neinnovation.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti chirongwa ichi chakanaka nekuti chinowanisa nekuunza mari yekunze kuvarimi pamwe nehurumende. Asi amai GT vanoti varimi vanoremerwa kuti vakwerete kumabhanga nekuda kwenguva pfupi yavanonzi vadzosere zvikwerete pamwe nemari dzinoberekwa nezvikwerete izvi.
Bhengi ragara riine interest rate ari pamusoro zvakanyanya, asi vemabhengi vakatenda kuti interest rate idzike zvichabatsira vanokwereta mari iyi zvikuru.
Urongwa hweBritish International Investment uhu hunonzi hwakanangana nekutsigira zvirongwa zvekudzinga nzara zveUnited Nations Sustainable Development Goals. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa danho revaimbo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro rekudoma vaJames David Vance semutevedzeri wavo pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. VaVance vane makore 30 nemapfumbamwe ekuberekwa uye ndisenata wedunhu reOhio. Bato remaRepublican riri kusangana pamusangano mukuru kana kuti convention uko radoma vaTrump zviri pamutemo nhasi kuti vave mumiriri waro musarudzo. VaTrump vakapotsa vaurayiwa nemusi wesvondo kuPennsylvania vatambirwa nemufaro pamusangano weRepublican National Convention uri kuMilwaukee uyo pavapinda munzvimbo iri kuitirwa musangano mukuru uyu. VaVance vachataura pamberi pegungano iri nemusi wechina mangwanani uye vaTrump vachataurawo zuva rimwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wezvidzidzo paNorth Central College kuOhio muzvinafundo Moses Rumano.
Ndinofunga kuti waTrump nebato reRepublican Party waita zvakanaka kusarudza waJD Vance anowa senator ane makore 39 chete okuzvarwa. Zvinoreva kuti party yaona kuti ifambire mberi inoda kuunza wechidiki wane simba uye wane pfungwa dzimwe dzichiri kuuya itsva dzinogona kubatsira uye nekusimudzira bato reRepublican Party musarudzo iri kuuya iyi mugore rino.
Tinoonawo kuti vaVance munhu aimboshoropodza vaTrump zvakanyanya kumashure uku. Munoona vachizoshanda vese zvakanaka here?
Hongu, ndinoona kuti vanoshanda wese zvakanaka kuti wabudirira mukutungamira nyika yeAmerica. WaTrump chavakakwanisa kuita ndechekuti vanoramba vachitaura zvavanoramba vachitaura vachidzokorodza. Kana dai zvimwe zvacho zvisiri zvechokwadi zvinozopedzisira zvechokwadi munzewe dzevanhu uye mumazise evanhu. Saka waVance wakazogutsikana kuti waTrump wanokwanisa kuva iyo munhu anowamiririra kana kuti anotungamirira nyika yeAmerica, nekuti matauriro aTrump anorangidza sekuita kunge ndiwo wega wanokwanisa kutungamira pasi rino rese kana nyika ino yeAmerica. Saka ndinovimba kuti waVance wakagutsikana uye hawana ba kunyunyuta kwavainako mukati mepfungwa, mukati mendangariro kuti waTrump wanokwanisa kutungamira.
Mapatowo ezvematongerwo enyika kuZimbabwe angadzidzawo zvipi?
Chandinokwanisa kuona ndechekuti mapato ezvematongerwo enyika kumusha kana kuAfrica nepasi rose vanofanira kuona kuti pane here wechidiki vari kupinda muutungamiriri, muleadership, wanokwanisa kuzounza dzimwe pfungwa itsva pfungwa dzinosimudzira bato rao kana pfungwa dzinosimudzira nyika yese. Saka Republican Party yaita zvakanaka kuunza munhu wechidiki ane 39 years kwakuziva kuti remangwana reparty iyo rinenge rakajeka.
Nyadzo munyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wezvidzidzo paNorth Central College kuOhio muzvinafundo Moses Rumano vari parunhare kwakare kuOhio naIvan Zizininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Masorasi pastudio 7, masorasi pastudio 7. Dr. Nauye murume anonzi Mavhaza. Mavhaza uyu vari kuti vanzi Zimbabwe yakanaka yakanaka uyu. Iye akatiza muZimbabwe. Kana Zimbabwe inge yakamunakira akadi ari muno muZimbabwe asina kuenda kwaari kugare ikoko kuUK ikoko. Zvinoreva kuti arongotaura zvake zvemusoro wake zvisinei nesu vana vemuZimbabwe kuti iye tichitomuona haazi muZimbabwe. Munhu akatotiza munyika mwedu imomo. Akanogara kunzvimbo yevanhu vatakadzinga maBritish. Saka asati udza zvekuita zviri muZimbabwe because hatiziri mwana muZimbabwe. Kuziva nhau yegukura hundi yamunangagwa ari kutaurai. Nyamwe gukura hundi munangagwa asati mbopindira nhau yegukura hundi because isusu mashona nemandevere hatisimbonzwisisana panhau iyoyo. Nhari kunoonesa ndechekuti machifu avanhu tiropinzwa munhau dzegukura hundi. Pane vanhu vokuti vatotsvakwa vanhu vanotobva vari kunze. Voya kumirira iyo inhau yegukura hundi kwete munangagwa kuri gavhumendi yemuZimbabwe.
Naa, munotaura kadiki diki apa muri seiko pastudio 7? Munotaura kadiki diki kaitika kumirika nasa. Vangani vanhu vakaurayiwa muZimbabwe akaoma hazvo. Haa, Zimbabwe yayo haina vatungamiri. Atenda nevabasa vano.
Studio 7, makadi, aiwa isu tinofara. Kuri seiko kone vamwe. Aiwa ndine nyaya ndinayo ndapota ndinokumbira mutitaurirewo. Wana mambo vasada kutidzvinyirira muZimba. Wana mambo vane mutongo nemavideo chairman wekuti vanhu havafani kushanda kudarika vana vavo. Saka tozoita zvipi? Budirira tingaita munyika ndeipi kana ana sabhuku mechiti hatifani kushanda kudarika vana venyu?
Vadambudziko recorruption iri ratatarisana naro seZimbabwe ndaiona sokuti dai vana veZimbabwe taingogara pasi tese vakuru nevadiki tongosunga chisungo 1 chokutongoti munhu angobatwa aite corruption ngapuwe kudefense force tongotorwa nemasoja ongoendwa kwaanoindiwa naye chete. Kwete nyaya yekuti unofungwa wozodini? Vane maloya and vatogara vane mabillions maus dollars saka hapana vanotobuda futi zvese. Saka ndaiona sokuti kungope defense force kumboti mboona imbotibatsire iyo. Ndo zvandinoona zvinoita
akadiko anajonga pastudio 7 apo nokutipa mashoko edu akatinakira. Ini tototaura nyaya yecorruption yemuZimbabwe. Nachinzi corruption vanhu muZimbabwe kubva kuna president ndofunga kuti havasati vanzwisa shoko rinonga yecorruption. Vanoti munhu ari kusaidi kwecorruption ndo anoti ari gutu. Ari kufamba nenzira yakanaka ndo anonzi aita corruption. Ari kuita corruption ndo anoti gutu. Wai ndichidaro kubva kumusoro kusvika pazasi vari corrupt. Vari corrupt vese vanoti vari right vese va. Vanoti pakufunga kwavo vari right, havasi kurapa. Vanoti vari right. Ukatongoona munhu vanenge vachitotaura zvekuti zvakati todo kuzvigadzira zviri transparent ndo anosunga anzi ari corrupt. Saka ndodawo kukumbira kuziva kuti muri kuziva reshoko rinoreva corruption vanhu vezano.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk chinotarisa zviri kusangana nevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekudzingwa kwevechidiki nevamwe vanozviitira mabasa emaoko mumigwagwa yemuguta reHarare pamberi pemusangano mukuru weSADC mwedzi unouya. Hurumende inoti iri kuda kuti vaenzi vasvike musha wakachena. Musakanganwa kuti munge muchipinda muchirongwa ichi asi tichikuyeuchidzai misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonyora tsamba kumutungamiri wenyika weAmerica vaJoe Biden vachishora kuda kuurayiwa kwevaive mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gifts Duve.
Só com isso, cara.